Akawanda vataura ne Studio 7 vanoti kukundikana kwa kuenda kumusha kwakaita kuti zuwa rekisimisi riite serisina kunyanyo kukosha muupenyu hwavo sezvo vasina kusangana nehama neshamwari. Vahlangwa neNcube nhengo yebato rinopikisa hurumende reFree Zim Congress vanoti kuenda kuzororo rekisimisi kuZimbabwe zvaive zvakafanana nekunobata maoko parufu sezvo kusina mufaro munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hapana need yekuti vanhu tinge tichienda kuZimbabwe tichitenda Christmas, because time yeChristmas itime yekunge vanhu vachifara nemafamilies avo, vachifara nemaparents avo. But kutoenda kuZimbabwe panguva inoyo hotiday kutonobata vanhu maoko, kunge kwadofiwa, nokuti situation iri kuZimbabwe economically it's very very embarrassing, it's upsetting. So that's why ndisina kuendangu kuChristmas gore rino.
VaBarnabas Samuriwo avo vanobva kuWeza vanoti kusagadzikana kwezvinhu munyika ndiko kwakaita kuti vatadze kuenda kumusha.
Gore rinorava risina kunyatsomira zvakanaka hangu kwandiri, maybe kune vamwe, but inini hangu ndakatadze kuenda kumusha. Mari yevana vari kuenda kuchikoro, tine vana vari kuenda kuchikoro muna January, vamwe vari kuita form 5, vamwe vari muzvikoro. Saka takaona kuti kuenda kumusha, hey, it's expensive, because mari dzatinosenzesa kuenda kuzodzoka nekuti zviri nani zvazvo kuzoti tiende tabhadhara mari vana vechikoro.
Asi kunyange hazvo vaSamuriwo vakatadza zvavo kuenda kumusha, vanoti vakakwanisa kutumira hama dzepedyo zvekudya pamwe nemari.
Ya, magrocery takatumira chikafu, zvinana mafuta nezvinonyanyoshaika kumusha uku zviri kunyanyodhura zvokuti zvinenge zvaakuzonzi maybe times 2 maprices emuno. Saka zvizhinji zvakaita mamain food stuffs tinotumirawo kumusha.
Asi mumwewo aramba kudomwa nezita anoti haone chikonzero ero chaaizoendera kumusha sezvo akabvumirana nemhuri yake kuti izopemberera zuva iri pamwe chete naye vari muSouth Africa.
Hama dzangu dzakawanda dziri kunoko, saka ndakaona kuti ndikaenda panenge pasina zvokufambira zvikuru sei.
Mumwewo akatadza kuenda kumusha nekuda kwekudhura kwemabhazi nezvimwe zvinodiwa. Ndava Petros Marivangepo, avo vanobva kuHonde Valley. Mari dzekufambisa dzaidiwa nevanofamba nemabhazi pamwe nezvimotikari vari muSouth Africa kuti vakwanise kuita rwendo rumwe chete kuenda kuZimbabwe dzinonzi dzakange dzichitangira pamarandi mazana masere kusvika kuchiuru nemazana mashanu emarandi. VaRomeo Manunure vanobva kumasvingo vanoti vakange vasati vawana mari yemuhoro, uyewo vasina ruzivo nemamiriro ezvematongerwo enyika kusanganisira mamiriro ehupfumi kuZimbabwe.
Tisi vamwewo tina kukwanisa kuuya kumamisha pamwe tikadai 3 days holiday nechristmas, but hatina kukwanisa ngetaura nenyaya yekuti nega muri kuonawo zvinhu hazvina kumira mushe kumusha kwedu. Ike chero katumira mari inonzwa chinzi mari yaya yakakatwakatwa chii. Saka takasarira dedi tichigiri kusimura tiri kunoku tichiunganidzawo mari dzemasikuruzi kuitira vana muna January.
Vamwewo vanoti havana kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekuti vaive pamabasa, asi vaMoses Manzi vanoti vakauya kuzopemberera zuva rekrisimisi vari muSouth Africa sezvo zvakange zviri nani pane kuZimbabwe. Vamwewo vanoti vakakundikana kuenda kumusha nekuda kwekuti vakange vasina magwaro akakwana ekuti vayambuke muganho vachipinda muZimbabwe vachizokwanisa kudzoka zvakare muSouth Africa. Sangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Borders Traders Association rakayambirawo vaida kufamba kuti vange vaine homwe dzakasimba sezvo mitengo yezvinhu kumusha yaive isina kugadzikana, uyewo mafuta edzimotikari ari kunetsa kuwana. Sangano iri rakakurudzirawo kuti vanhu vange vaine magwaro ane chitsama awo aizogona kudiwa pamuganhu weBike Bridge kuti munhu akwanise kuyambuka achipinda muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.